Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 30 2020. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Nekuda kwekuwedzera kweutachiwana hweCOVID-19 uye kutapurirana kutsva kwechirwere ichi pamwe nekuvhundutsa kuri kuunzwa nechimvura mupengo checyclone Charlene, hurumende yakazviona zvakakodzera kuti zvikoro zvichirega kuvhurwa musi wa4 ndira 2021.
Hurumende yazivisa nhasi kuti kuvhurwa kwezvikoro uko kwange kwakatarisirwa nemusi wemuvhuro unouya kwambomiswa nekuda kweCOVID-19.
Timu yedu iri pa ground iri kutiudza kuti kune mvura iri kunaya iye zvino ku area yekuchipinge, ma winds are strong but mvura yacho naichiri light. Vanhu vakawanda vachirimo mudzimba, vamwe vari kungoita sokuti hakuna chiri kuitika.
Hurumende nhasi yapa chenjedzo kunyika kuti igadzirire dutu mpengo remhepo nemafashamu emvura rinonzi tropical cyclone Charlene.
Tati Madam Kupe vanoramba varipo vari mutevedzeri vapresident, asi vachava mutevedzeri vekutanga nokuti ndo vakavhoterwa kuCongress ya 2014.
Vachangosarudzwa zvine mutauro kuve mutungamiri mutsva weMDCT vaDouglas Monzora, nhasi vadoma nhengo itsva dzekomiti yepamusoro yebato ravo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe, kana kuti 359. Nezuro wakare vanhu zana nemakumi manomwe nevanomwe, kana kuti 177 vakabatwa nechirwere ichi, izvo zvave kureva kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwave zviuru gumi nezvitatu nemazana matatu ane makumi maviri nevashanu, kana kuti 13,325. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nechimwe nemakumi matanhatu nevanomwe, kana kuti 11,067, mushure mekunge vamwe vanhu mazana matatu nemakumi matanhatu nevaviri vapora nezuro. Vanhu vachiri kurwara neCOVID-19 vave churu chimwe chete nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe, kana kuti 1,899. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende yazivisa nhasi kuti kuvhurwa kwezvikoro uko kwange kwakatarisirwa nemusi wemuvhuro unouya kwambomiswa nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere cheCOVID-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chavo, munyori mubazi rezvedzidzo yepasi Amai Tumisang Tavela vati danho iri ratorwa senzira yekuchengetedza vadzidzi, varayiridzi pamwe navose vanoshanda muzvikoro. Mutauri webazi iri vataungana ndoro vanoti danho iri rinoratidza kuti hurumende inokoshesa utano hwevadzidzi.
Tinekuda kwekuwedzera kweutachiwana hweCOVID-19 uye kutapurirana kutsva kwechirwere ichi pamwe nekuvhundutsa kuri kuunzwa nechimvura mupengo checyclone Charlene, hurumende yakazviona zvakakodzera kuti zvikoro zvichirega kuvhurwa musi wa4 ndira 2021.
Asi vandoro vati bvunzo dzeordinary neadvanced level dzichaendera mberi sekurongwa kwa dzange dzakaitwa uye dzichatanga musi wa 5 ndira. Ati panguva ino vadzidzi, varairidzi, vabereki navanhu vese vanofanira kutora matano ese kuzvidzivirira kubva kudenda reCOVID-19, akaita sekupfeka mamask kumeso, kugeza maoko pamwe nekugara vanhu vakapatsanurana. Vandoro vati vakuru vechikoro vanofanira kushandisa nguva ino kugadzirira kuti vadzidzi vawane zvinhu zvese zvakanaka panovhurwa chikoro. Gurukota redzidzo yepamusoro zvakare vari mutevedzeri wasachigaro wechikwata chedare makurukota chinoona nezvedenda reCOVID-19, ADWOC, Interministerial Task Force on COVID-19, vaAmon Murwira vaudza Studio 7 kuti pari zvino vari kuita hurukuro navose vane chekuita nenyaya dzedzidzo, utano, vabereki nevamwe, kuitira kuti vaone kuti zvikoro zvingavhurwe nguva ipi isingapenjodzi kuvadzidzi nevarairidzi.
Tichiri panguva yokugadzira bvumirano chedu chokuti tonyatsoita sei, tiri kuzvipa nguva yanhasi namangwana kuti tinyatsokutaura navanhu vese kuti tipiwe direction rakanaka kuti mukuru wenyika agokwanisa kuva nedecision. Titoda kuti vaite decision vapaine information yakanyatsokwana.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa musangano runomira vabereki reNational Association of School Development Associations and Committees vaBani Manokore vati hurumende yatora danho rakanaka chose uye danho iri rinochengetedza upenyu hwevana. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vati vafara chose nedanho ratorwa nehurumende nekuti ndozvavagara vachikurudzira.
Saka tinoti idanho rakanaka rokuspostpona open yamaschools, but tinofunga kuti richitevedza negwara rakajeka uyezve neconsultation kuti tione kuti tingaita zvinhu zvine punduso, kwete kuramba takaomesa musoro sechigogodza tichiramba kuti muzvikoro mune makesi zeCOVID. Saka tinofara ende tinohopa kuti hurumende ichaterera professional advice yatinogara tipa ichiramba, asi yozongopedzisira yakutevedzera izvo.
Denda reCOVID-19 rave kupararira zvakanyanya zvekuti nezuro chaiko rakauraya vanhu vashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Hurumende nhasi yapa chenjedzo kunyika kuti igadzirire dutu mpengo remhepo nemafashamu emvura rinonzi Tropical Cyclone Shalane rasvika kune dzimwe nzvimbo nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyorawo padande mutande ravo reTwitter kuti hurumende ichaedza nepose painogona kubatsira vanhu ichishanda nedzimwe nyika dziri muSADC. Mumwe mukuru musangano reUnited Nations munyika, Amai Maria Ribeiro, vakurudzirawo masangano ose negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vaise musoro pamwe chete kubatsira vanhu. Vamwe vari kuchimanimani vanoti kunze kuri kuratidza kuti hakuna kumira zvakanaka uye dzimwe dzimba dzatobviswa marata nemhepo, vamwe vachipinza zvipfuyo zvakaita sembudzi nehuku mumba mavari. Nzvimbo dziri kutarisirwa kutanga kuwirwa nedambudziko remafashamu nedutu mpengo iMutare, Chimanimani neChipinge risati rapararira kune dzimwe nzvimbo. Dutu mpengo iri riri kutarisirwawo kusvika kuBulawayo manheru anhasi kutanga na10 PM, uye nzvimbo dziri munjodzi dzinosanganisira Makokova, Caudry Park, Pumula South, Old Pumula, Nketa 9, Queens Park nedzimwe. KuMashonaland East, nzvimbo dzakaita seGoromonzi, Murewa, Mutoko, Mudzi nedzimwe dziri kutarisirawo mafashamu emvura. Hurumende yakatotanga basa rekubvisa vamwe vanhu zvikuru vari muManicaland munzira yedutu mpengo nemafashamu aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, avo vari kubatsirawo vanhu.
Timu yedu iri paground iri kutiudza kuti kune mvura iri kunaya iye zvino kuarea yekuChipinge, mawinds ari strong, but mvura yacho naichiri light vanhu vakawanda vachiri mo mudzimba vamwe vari kungoita sokuti hakuna chiri kuitika vari kuchimani mani vari kutiudzawo kuti kune mvura iri kunaya asi chakanyanya kusimba imhepo iriko asi kuchimani mani vanhu vakawanda vabva mudzimba vakaenda kunzvimbo dziri dzakakwirira vari kukurudzigwa kuti vaende kunzvimbo dzakachengeteka kuarea yenedziwe kuri kunayawo mvura iri light but mhepo yacho haina kunyanya kuwanda saka vanhu vazhinji vachiri mudzimba ndiyo update yatapiwa netimu yedu iri paground ya Mr. Zulu
vafundisi venyava vari kunzvimbo dzipi chaizvo
vafundisi vedu vari kunzvimbo dzinenge vana nedziwa ngangu Chimani Mani district nekuchipinge command center uko kwavari kutibatsira kuti vacollecte information yekuti situation yecyclone Chalene yakamira sei
pane zvamuri kunzwa mungati shoko riri kunyatsofamba here iro rechenjedzo iri
information iri kufamba inokurudzira vanhu kuti vabve kunzvimbo dziri kudzakadzikira vaende kunzvimbo dzakakwirira vabve mumabuildings ari insecure vaende kumabuildings aidentifaiwa necivic protection unit akaidentifaiwa pamwe chete navanhu vese vari kuresponda kuemergency kuitira kuti vave protected
zvii zvimwe zvamuri kukurudzirawo vanhu kuti vaite
tiri kukurudzira vanhu kuti vasapfuura panzizi dzakazara mvura uyezve tiri kukurudzira vanhu kuti vasadzokera mudzimba dzavana macracks nekuda kwemvura iyoyi vachida kunotora zvinhu zvavo zvakakosha chakakosha iye zvino kuchengetedza upenyu saka tiri kukurudzira vanhu kuti varambe vari kunzvimbo dziri secure dzavataridziwa kuitira kuti vachengetedze upenyu hwavo uyezve noupenyu hwevanhu vavanogara navo
munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vachitaura vari parunare muHarare tichiri panyaya iyi nyanzvi munyaya dzezvezvicherwa dziri kuyambira vanochera zvicherwa munzvimbo dzisina kuchengetedzwa kuti vambomira kuita izvi kusvika mafashamu nedutu mupengo rechalane zvapfuura Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Mutauriri weZimbabwe Miners Federation, vaJosman Mangisi, vati dutu mpengo rinogona kukonzera kudhirika kwemigodhi isina kuvakirirwa zvakanaka. VaMangisi vati vari kukurudzira vese vanochera zvicherwa kuti vambomira kupinda mugodhi kusvika dutu mpengo iri rapfuura.
Tirikukurudzira kuti vacheri vechidiki munguva yakasama yemadutu emvura vasashandira munzvimbo dzisina kuchengetedzwa. Especially migodhi isina kutimbiwa kana kushamatanda uyezve nzvimbo dziri dzakaderera dziri pedyo nenzizi kana madhamu nzvimbo idzodzo ngavarege kudzishandira kwenguva pfupi yei tange ichiitika tichiona zvinenge zvichiitika kuitira kuti tidzivirire tsaona kana
Chipanga Mazano musangano reZimbabwe Environmental Law Association vapo machona vatiwo pamusoro pekudhirika makomba yanogona kuzara mvura.
Miners especially ma small scale nema artisanal miners munguva ino ngavange vachisingapinde pasi pemugodhi nekuti zvinounza jobs ye flooding yekuti vanokwanisa kufushirwa vari pasi nekuti tikutarisa dutu mpengo rikutaurwa iro kuti rinokwanisa kuya rakakura zvisingaiti zvekuti nyange vari kushandira vari pamusoro vanokwanisa kusangana nenjodzi saka tikutarisa isusu kuti dika vanga vasange vachidzika pasi vombotimirei mwetoti panoperawo dutu iri vakatanga kushandawo zviri nani nekuti mvura inokonzesa kuti ivhu riite wiki and rigokwanisa kunge richikolapsa iro pacharo vanenge vatasa nenjodzi mbiri dzekuti ground iro nenge ratova wiki uye zvakare mvura chaivo inokwanisa kuvakanganisa mashandiro avo uye zvakare ikatora upenyu
izvi zvatsigirwawo nemutauriri wesangano rakazvimirira recenter for natural resources governance Mozhare Smiso Mulevu avo vatiwo vanhu vanofanirwa kuchengetedza upenyu hwavo sezvo gore rino njodzi dzemumigodhi dzanga dzakawanda Mozhare Mulevu vatiwo kunyange hazvo dutu mpengo iri rikapera vanhu vanofanirwa kumira kwemazuva akawanda vasati vapinda mumigodhi iyi sezvo pasi panenge pachiri panyoro zvakanyanya.
Toda kuti ngavambotora mazuva vasati vambopinda. And pavachatanga kupinda ngavatange vambocheka because kunaya kuchaita mvura kuchakonzera kuti even the soil will be very wet. Saga ma structures ari pasi ari kusapota makomba acho anogona kunge adisturbed.
Kunyange hazvo tisina kunzwa divi rebazi rezvezvicherwa panyaya iyi, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vayambira padande mudande ravo retwitter kuti vanotsvaka zvicherwa ava vambomira kuita izvi sezvo kuri kutarisirwa mvura yakawanda zvakanyanya izvo zvinogona kuisa upenyu hwavo panjodzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vachangosarudzwa zvine mutauro kuve mutungamiri mutsva weMDCT vaDouglas Monzora, nasi vadoma nhengo itsva dzekomiti yepamusoro mubato ravo kusanganisira muzvare Tokozani Kupe nevese vavakakunda musarudzo dzekongresi yechimbi chimbi yakaitwa nesvondo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vamonzora vazivisa kuti muzvare Kupe vacharamba vari mutevedzeri wemutungamiri webato wekutanga sezvo vakasarudzwa pakongresi yemuna 2014. Vazivisawo kuti vaElias Mudzuri ndivo vachange vari mutevedzeri wavo wechipiri, vachiti kana ivo vamonzora vasipo muzvare Kupe ndivo vanofanobata matomo emutungamiri webato. Vati izvo zvinotevera mutongo wedare repamusoro uyo wakati kudomwa kwakaitwa vaNelson Chamisa navamudzuri kuti vave vatevedzeri vavamogeni Tsvangirai, ivo vatsvangirai vachiri vapenyu kwaive kusiri pamutemo webato iri. Vamonzora vationa zvakakodzera kuti vatore danho iri vachiti vanoziva kukosha kwavamudzuri, vakatarisa mabatiro avanoita basa kubva vatsvangirai vachiri vapenyu kusvika pari zvino. Kunyange hazvo vamudzuri, muzvare Kupe navamogen Komichi vakavakunda pakongresi nesvondo iyo inonzi nevatatu ava haina kufambiswa zvakanaka.
Zvatanga tichinyanya kutarisa patanga tichigadzira utungamiri hwedu ndezvekuti vatungamiri varamba vagara varipo, hatisi kuvabvisa, vanoramba varipo. Kubva kuna nama Vice President Tati Madam Kupe vanoramba varipo, Maitokozani Mukupe vari mutevedzeri wa president, asi vachava mutevedzeri wekutanga nokuti ndo vakavhoterwa ku Congress ya 2014. Pane pfungwa dzatati nadzo dzekuti titore va Elias Mudzuri vaite mutevedzeri wa president wechipiri, asi vari mumashure ma amai Kupe. Izvi tazviitira kuti nyika ino ine ma president matatu maviri, baba Komichi tati vasare vari national chairman ndo vatagadzira vamwe uko. Asi zvatatarisa tatarisawo zvakare kuti dunhu madunhu edu emuZimbabwe akamiririrwawo here.
Mamwe magweta atataura nawo ati kudomwa kwavamudzuri semutevedzeri wavamonzora wechipiri kuri kunze kwebumbiro remitemo rebato iri, sezvo mubumbiro iri mune chinzvimbo chimwe chete chemutevedzeri wemutungamiri webato. Vamwe vati bumbiro reMDC rakavandudzwa kakawanda, saka hazvisi kunyatsozivikanwa kuti zvaitwa izvi zviri pamutemo here kana kuti kwete. Kunyange hazvo dare reSupreme Court rakati zvakaitwa navatsvangirai vachiri vapenyu zvaive kunze kwemutemo, asi vamonzora vati zvavaita izvi vachazvisvitsa kukomiti yeNational Council kuti vapiwe mvumo yekuenderera mberi nekudoma vamudzuri seumwe wavatevedzeri vavo. Vatiwo muzvare Kupe vagara ari munhu akasarudzwa necongress kuve mutevedzeri wemutungamiri webato, saka nokudaro pana muzvare Kupe hapana dambudziko. Vamonzora avo vanga vakatarisirwa kusangana navakomichi mukupera kwezuva ranhasi vati chasara ndechekuti muzvare Kupe vamudzuri navakomichi vataure pavamire nenyaya yezvigaro izvi. Hatina kukwanisa kutaura nevatatu ava, kunyange hazvo vamudzuri vakaudza Studio 7 nemuvhuro kuti vanofanira kugara pasi sevatungamiriri vebato kuti vazeye mafambisirwo akaitwa kongresi yavo zvichitevera kusarudzwa kwavakaitwa nesvondo. Vamonzora vaudza vatori venhau pamuzendo webato ravo pamogen Tsvangirai House kuti vakazvipira kuita nhaurirano nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, ZANU PF nemamwe mapato panyaya dzinobata mararamiro everuzhinji munyika panyaya yekupinda munhaurirano dzePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD idzo dziri kutungamirirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vamonzora vati vachapiwa gwara nekomiti yebato ravo yeNational Council sezvo nyaya iyi isina kuzokwanisa kutaurika pakongresi yebato ravo kuburikidza nekusanzwisisana kwakange kwavepo nevave vaikwikwidzana navo.
Isusu tukuti atikuda kurwisana nemamwe mapato. Angava mamwe mapato ezvematongerwe enyika. Akaita sana MDC Alliance, akaita sana Ndonga. Tinoda kuti tishande pamwe chete sevana veZimbabwe, seopposition. Hatifani kuita opposition yakango patsanurana patsanurana. Hazvina zvazvinovaka. Asi tinogona kunge tichakasiyana. Umwaine leadership yake, umwaine bato rake zvichienda zvakadaro. Asi hatifaniri kutukana. Ndiyo message yatanga tichipa nhasi. Saka tichange tichitaura tese.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauriri weZANU PF vaPatrick Chinamasa, sezvo vanga vachiti vakabatikana nemusangano wekomiti yebato ravo yeCentral Committee. Uko nharembozha yemukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi yanga isiri kupinda. Vamugwadi vakamboudza Studio 7 kuti vese vanoda zvenhaurirano vanofanira kuya kuPollard. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vaudza Studio 7 kuti sebato havana nguva yekutaurirana naMDC yavamonzora.
Hatina nguva yekuteerera zvitota makwizi ariko. Nyaya yevanhu inyaya yakakosha, haisi yematakanana. Vana Douglas Monzora ndevematakanana, ndevemahumbwe. Hatina nguva yekuteerera izvozvo. Isu tine nyaya yevanhu, nyaya yekuti vanhu vawane fundutso, upenyu hwavo ufambire mberi. Zvana Dagi zvine zvematakanana, hapana munhu anoteerera vana Dagi.
Asi imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika, wevari mutungamiriri wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vati chinhu chinonakira mapoka eMDC aya kuti avataurirane, asi izvo zvinogona kunetsa sezvo mapoka ese aya ari kuda masimba.
Veruzhinji vagara vachiita politics dzeopposition kubvira 2000 pakafuma MDC vanga vakushushikana kuti ZANU PF yaratidza kuti yatove nemasimba akawandisa, nekuti opposition haina kunyatsosimba, haisi kuratidza gwara rekubatirana pamwe chete nekudonongodza matambudziko ari munyika, anosanganisa dambudziko rekuti upfumi hwedu hwaparara munyika muno huri kungotambiswa nenyaya dzecorruption dziri kusanganisa vaya vanenge vari muutungamiriri, vanofungidzira kuti vari pautungamiriri nekuti ndopo vakazvarirwa varipo uye ndopavanofanira kufira.
Zvichakadai, gweta reMDCT iro ranga richimirira nyaya dzamuzvare kupe kumatare muzvinafundo Love More Maduku vati vamonzora vacharamba vari mutungamiriri webato. Kudzamara izvi zvikashandurwa nematare ndokunge paina akwikwidza nyaya iyi kumatare. Mashoko ava Maduku aya anotevera kukumbirwa kwavakaitwa neutungamiriri weMDCT kuti vaongororese gweta mafambisirwo akaitwa kongresi yebato iri.
Mamirira zvakaita nepamutemo tinenge ichingoti kusvika paita dare remhosva rinoti zvakaitwa hazvisiri nemazvo. Tinenge ichingoti zvakabuda izvozvo kuti vakaita musangano wavo musi wa27 December pakaitwa sarudzo yakanzi vamonzora ndivo president vakawina sarudzo yakaitwa ipapo. Pamutemo wenyika yeZimbabwe ndo zvinombotambirwa izvozvo. Kusvikira umwe anenge asiri kufara nazvo aenda kudare rezvematongerwo emhosva kuhigh court onopuwa oda inoti aiwa zvakaitwa izvo hazvisizvo. Tinosungirwa tese kutambira zvazvakaita izvozvo.
Rimwe gweta zvakare avo vakambove mutevedzeri wamuzvare kupe vaObert Gutu vaudza Studio 7 vari kuAmerica kuti pasi pebumbiro reMDCT kana pachiitwa sarudzo mumwe anenge achikwikwidza ana simba rekudzivisa zvimwe zvinhu kuti zviitwe kunze kwebhodhi rinenge richitungamira sarudzo.
Kana sarudzo yatotanga yatanga, hapana munhu ane kodzero yokuimisa kunze kweIndependent Electoral Board. Kunyanya-nyanya kana uchitorovawo mumwe wevakwikwidzi ari kutsvagawo chigaro ichocho, hauna simba pamutemo weMDCT Constitution kuti ungakwanisa kuti sarudzo iri pakati woti ndaimisa. Vane simba iroro chete Independent Electoral Board.
Vamonzora vati chitima hachisi kuzomirira sipo, vachiti patove nevamwe vavasina kudoma nemazita vari kuMDC Alliance vatoratidza kuti vari kuda kudzoka kubato ravo kuti vashande pamwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mumwe chiremba ari muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga, vanoti zvakakosha zvikuru kuti veruzhinji vazvipire kuwana nomba yekudzivirira COVID-19 sezvo iriyo chete nzira inokwanisa kuburitsa vanhu kubva kumatambudziko akonzerwa nedenda reCOVID-19. Izvi zvinotevera kubayiwa nomba yekutanga yemushonga wePfizer kwakaitwa Dr. Ranga nemusi wemuvhuro wapera, uye vanotarisira kubayiwa imwe nhomba yepiri musi wa 14 kana 15 ndira gore rinouya. America yakatanga kushandisa nhomba iyi kubva musi wa 11 zvita, uye yakatanga kupiwa kuvashandi vanoboka rezveutano pamwe nevamwe vari kushanda mukurwisana nechirwere ichi nemauto. Asi kune vamwe vanhu vanonzi vari kutaura mashoko akaipa pamusoro penhomba iyi, izvo zvinonzi zvave kuita kuti vamwe vanhu zvikuru vari kuAfrica vatye kubayiwa mushonga uyu. Asi Dr. Ranga vanoti mushonga uyu inhomba inongoshanda sedzimwe nhomba dzose mukudzivirira zvirwere, uye haina njodzi sezviri kutaurwa nevamwe vanoupikisa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Ranga kuti tinzwe zvizhinji.
Vaccine ndakaitora musi weMonday last week, which is almost 7 days now. It was just a routine process like you get other vaccinations. Saka ndakabaiwa mushonga wenhomba neMonday last week mvuro kusvikira pfuura iri. Ndakaita a little soreness kana kakungo kurwadza a little bit per side pakabaiwa Jackson, but that's what we expect in any other medications anoita zvokubayiwa. Life yatongodzoka to normal for me, and ndotori kubasa, and I don't feel any different from 2 weeks ago.
Mushonga uyu tinonzwa kuti unobayiwa kaviri, munotarisira kubayiwa riini rimwe Jackson rasara?
Ndinotarisira kubayiwa around January 14, January 15, ndo panopera 3 weeks nokuti ndakawana vaccine yePfizer inonzi the second one in it after 3 weeks.
Zvii zvamungataurira vakawanda, nokuti tiri kunzwa kune vari kutya kupinda mumishonga iyi vachipa zvikonzero zvakasiyana siyana?
Zvandingakurudzira ndezvekuti mushonga uyu ndo ticket redu kuti upenyu hudzoke kwatingati kuva normal, kuti tikwanise kurarama futi sezvataimboita tisati kwava neCOVID-19. Vaccine inobatsira kuti tinova neimmune system kuti tikwanise kufaita chirwere kana kurwisa chirwere cheCOVID-19. Right now zviri kuitika ndezvekuti each time patiri kuvhura maeconomies throughout the world, vanhu vakawanda vari kubva vabata futi virus. Saka the only way yatinokwanisa kuti munhu wese akwanise kuoperata as normal is kana tava nevanhu vakawanda vanenge vaitwa vaccinated. That way tinocreata inonzi herd immunity, kuti vanhu vakawanda vava immune. The few vanongwasa kubatira chirwere vanenge vasina vakawanda vokuchiparadzira chirwere. Saka that means that most of us now can just function as normal. Saka chandinokurudzira veruzhinji ndechekuti kana vaccine yava available, yavapo, and ndotarisira ichavapo sometime next year, pamwe kunana May, June, thereabout, depend on zvinhu zviri kufamba sei, tinokurudzira kuti vanhu vese ngatiitwe vaccinated. Machiremba nemanesi muno muAmerica vari kuvaccinatewa, hapana ari kumboita kushushikana kana kuti ndikawana vaccine zvichadini. Because vaccine of course is a new drug like any other new drug ratinowana, but other than that hapana imwe difference yatingati this is so unique. It's just a new drug which we need.
Tiri kunzwa kuti utachiwana unokonzera COVID-19 waakuuya neimwe mhando. Zvinozoita here kuti mushonga iwoyi wamuri kubayiwa wenhomba uyu ushande iko kwaakunzi yashanduka kwaakuuya imwe itsva?
Pakunzwisisa kwatinoita ma-strain matsva ari kubuda aya, of course achiri kuongororwa kunana United Kingdom, South Africa vachiri kuongorora, but kunzwisisa kwatinoita hapana chinoti mavaccine aripo haashande for the new strains. They may be spreading faster, but from what we understand right now hapana chiri kuti vaccine haikwanise kushanda. Maybe we might learn a little more information down the line, but right now that's the understanding yema scientists.
Avo vanga vari Dr. Simbiso Ranga, vanova chizvarwa cheZimbabwe, vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nhasi, tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsiNdebele.
Soku isika tisenda